vakafanobata chigaro chomiriri weAmerica muZimbabwe amai Jennifer Savage vanoti vachangobva mukupa rubatsiro rwemamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika yeAmerica chekurwisana neHIV and AIDS PEPFAR vachitiwo mari iyi ichange ichizoshandawo mukuongorora gomarara rechibereko.
We just, for example, signed an agreement for another $150 million and PEPFAR.
Tichangobva kuwirirana neZimbabwe nekunyorerana chibvumirano chemari inoita $150 million yekushandisa pasi pechirongwa chePEPFAR. Imwe yemari iyoyo yaakuenda mukubatsira kuongororwa kwegomarara rechibereko.
Amai Jane Akwende vanoshanda kumuzinda weAmerica kusimudzira chirongwa chePEPFAR vati pasi pePEPFAR mari inosvika mamiriyoni mashanu ichashandiswa mukuongorora gomarara rechibereko.
Sekutaurwa kwazvakaitwa nomumiriri weYes muno muZimbabwe vaJennifer Savage, PEPFAR ichatsigiria ongororo nekurapwa kwegomarara rechibereko kumadzimai ana makore anodarisa 13. PEPFAR ichapa mari inosvika $5 million kuchirongwa ichi chichaitwa pazvipatara zvinoona nezvokurapiwa kweHIV. Pari zvino PEPFAR inotsigira basa rokudzivirira HIV mumatunhu anosvika 40.
Amai Nyakwende vanoti America yave kubatsira munyaya yegomarara rechibereko mushure metsvagiridzo yakaitwa inoratidza kuti madzimai ane utachiona weHIV and AIDS vane mukana wakakura wekuita gomarara rechibereko.
Pane tsvagiridzo yakaitwa ikapa umbowo hunoti madzimai anorarama neutachiona weHIV vanogona kurwara negomarara rechibereko. Naizvozvo PEPFAR yakaona zvakafanira kuti inge ichibatsirana namadzimai pakudzivirira kwegomarara rechibereko.
Madzimai ataura neStudio 7 anoti anofara zvikuru kana mari yerubatsiro ichiendawo mukuongorora chirwere chegomarara. Muzvare Rutendo Pfurudza vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira kuchengetedza utano hwemadzimai akawanda sezvo vazhinji vasiri kuwana mari dzekunoongororwa gomarara nguva ichiripo.
Ndinofara chaizvo kunzwa kuti PEPFAR yave kubatsirawo nyaya dzegomarara rechibereko kunze kweutachiona hweHIV hwavanga vachifokasa nawo makore akawanda apfuura. Ndinongokundira nekutarisira kuti dai mari idzi dzakavimbiswa dzakurumbidza kuuya uye hurumende yedu yakurumbidza kubatanidza purogiramu yacho nekuendesa urongwa uhwu kuvanhu kuti vakwanise kukurumbidza kubatsirikana nekuwana kuongororwa uku nguva ichiripo, kuti upenyu hwedu sevanhukadziwo huchengetedzwe tikwanise kurarama makore akawanda tikwanise kubatwa gomarara rechibereko idzi dzichiri padhuze kuti rirapike.
Chirongwa chePEPFAR chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaGeorge Bush munandira 2003 chiine mari inoita mabhiriyoni 15 emadhora ekurwisa HIV and AIDS, malaria nerurindi. Chirongwa ichi chakasimudzirwawo navaBarack Obama apo vakaitawo mutungamiriri uye vaDonald Trump avo vakatorawo chigaro chavaObama ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.